Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 15, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvakafamba zvakanaka vakuru vakange vandipo vanenge varipo iwo sahoho vanovasavi saka tinotarisa kuti rwizi rwo runogona kumhererawo ruchipfuura nemukuwadzana.
Mutungamiri wemuDCT vaMorgan Tsvangirai votarisirwa kuenda kumusangano wekukukuwadzana mangwana.
Vanokwanisa kusvika vakauya nemaidentity documents avanoratidza kuti vazvizvarwa zvemuno muZimbabwe vari over 18 and vakatiratidza kuti vanogara pati muno muZimbabwe zvinovanyoresa kuti vavhote.
Zek inoti vari kunze kwenyika vanoda kuvhota vanofanira kutodzoka muZimbabwe panotanga kunyoreswa vanhu kuvhota.
Mabhanga mazhinji ari kupa $30 pazuva but vari kuwana mari yacho vanenge vari vashoma. Tiri kuona vanhu vamwe vari kutorara mumakiu ekuti vange vachikwanisa kuzotora mari.
Nyaya yekushomeka kwemari yodzika midzi muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita Makarau vanoti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakasununguka kuuya kuZimbabwe kuzonyoresa kuvhota kana vaine magwaro anoratidza pavanogara muZimbabwe macho. Pane kunetsana kwakanyanya pakati peZEC nemapato anopikisa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika panyaya yekuvhota. Amai Makarau vanoti mutemo mamiriro avakaita pari zvino hauvatenderi kuti vanyorese vari kunze kuvhota. Asi vati vari kunze vanokwanisa kuenda kumatare kana vachida kuvhota. Vamwe vanoti vave kutoendesa zeki kumatare nenyaya iyi. Mukuseya nyaya izvi zere tabata amai Makarao.
Vari kunze tinoramba tichingodzokorora kuti vari kunze kwenyika vanokwanisa kusvika apo tinenge tichinyoresa kuti tichiregister mavoters vanokwanisa kusvika vakauya nemaidentity documents avanoratidza kuti vazvizvarwa zvemuno muZimbabwe vari over 18 and vakatiratidza kuti vanogara pati muno muZimbabwe tinovanyoresa kuti vavhote. Asi vakatipa adresi yekunze kwenyika mitemo yedu haisati yakubvuma kuti titore maadresi ekunze kwenyika. Zvinhu zvatinogara tichitaura kuti mitemo yedu ikangogadziriswa ipapo isu seZEC hatirambe basa ratinenge tatumwa. Mitemo ukatituma kuti endai mhiri kwemumakungwa munonyoresa vanhu munoona tichisvika ikoko kana kuWashington tinosvika. Pari zvino mutemo hausati watipa watituma kuti tiite saizvozvo.
Tinenge takanzwa vamwe vachiti vanenge vada kuenda kumatare nenyaya iyoyi. Mabopo amapepa here kana kuti kwangu chirungotaura?
Kuda mapepa ari kuuya handisati ndaaona, asi tinokurudzira zvachose kuti vakaenda kudare kwedzimhosva ndokunoperera zvinhu zvese nekuti dare redzimhosva rinenge richitarisa mumutemo kuishi yatingati tichiinterpreta constitution yedu zvizere. Ndo zvimwe zvezvinhu zvinotiguida isu seziki kuti mutemo unoti zvakati zvakati matare anoonawo kuti zvakati 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 zvikaitika izvozvo zvingatibatsira zvikuru.
Sachigaro weZEC amairita Makarau vari parunare muHarare.
Makateerera kunepenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mutungamiri webato rinopikisa vaMorgan Tsvangirai nevamwe vakuru vakuru vebato ravo vari kutarisirwa kunge vari kumusangano kukukwadzana muHarare mangwana. mumusha wevazhinji uyu makapiswa motokari yebato rinopikisa RMDCT nemusi wechina mambakwedza. Uye pane kukandirana makobvu nematete pakati peMDCT neZANU-PF kuti ndiani akapisa motokari iyi. Mukuzeya nezvemusangano uyu, tabata mumiriri wekuwadzana East vaNelson Chamisa.
Wangu urongwa hwedu hwamangwana makuerere makuerere uye unenge usingadano anonzwa apo vagari vese vemukuwadzana nevamwe vatungamiri vatakakoka vanobva kune dzimwe nzvimbo vanenge vane gungano guru pamusangano wedu mukuru pamuti patinowanzoitira misangano yedu apo kutanga kuma 12 kuri kumasikati tinenge tine mashoko achiturwa ekuti sarudzo dza 2018 dzakamira sei. Isu zvii zvatiri kutarisira ndezvipi zvinofanira kuitwa ndezvipi zvinofanira kugadziriswa tinenge tichitsanangurirawo futi kuti mamiriro akaita nyika kudare reparamende ndezvipi zvinofanira kugadziriswa kusanganisirawo magadziro dzesarudzo dziri kuitwa nana Zeki zvana BVR zvinorevei kukurudzirawo vechidiki kuti vainde kunonyoresa kuvhota neruzhinji rweZimbabwe kuti hai nyika haigoni kuti ifudzwe negots. Munhu anofanira kutotarisa nyika, hatigoni kuti tinge tichirima munda maoko ari muhomwe kana muhombodo. Vanhu wese anofanira kuti ange ane ruoko rwuri pagejo, gejo redu kunyoresa kuvhota, gejo redu kuvhota, gejo redu kuona kuti munhu nemunhu ava nechaanoita kuti nyika inge iri pakamira zvakanaka. Saka ndo musangano watinoita nawo, musangano mukuru zvikuru watinoti parliamentary feedback, apo MP achitarangura kuti kudare reparamende kunei ndedzipi dziri mugango nyaya kana kuti matare nemitemo iri kubikwa nokukurungwa munongoziva hari yeruzhinji inofanira kugara ichiudzwa vazhinji kuti yapapi yakuibva here yakufajaira here kana kuti rava kumonwa sadza nokuti nyika ine nhomba nenzara zvakanyanya zvinoda kugadzirisa.
Saka ndivapi vamwe vakuru vamuri kutarisira pamusangano?
Takatarisirawo kuti kana zvikafamba zvakanaka vakuru vakange varipo vanenge varipo ivo sahoho vanovasavi. Saka tinotarisa kuti rwizi rwo runogona kunoererawo ruchipfuura nemukuwadzana nezvakaoma zvinosara zvangova green zvimwe zvototumbuka.
Mumiriri wekuwadzana East vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amaishwai mahofa vanoti hurumende haisi kupa vagari vekuchingwizi mari mumadhora ekuamerica nekutyira kuti vangazoiburitse kunze kwenyika. Izvi zvinotevera kunyunyuta kuri kuita vamwe vagari vekuchingwizi vanoti havasi kufara nemari dzemabond notes dzavari kupiwa nehurumende semuripo, kunyange hazvo vachiti hurumende yekujapan yakavapa madhora ekunze kuti vabatsirikane. Vanhu ava vakatamiswa kubva kumahombekombe kwedhamu reTokwe Mukosi kumasvingo muna 2014. Amai mahofa vanoti vari mubishi kutsvaga imwe mari yekubatsira vakatamiswa ava. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Vemapensheni vanga vakasara vari kupiwa takatembo apa masimanja about 1.3 million. Isimanja reguva imusic 1.3 million.
Ko vamwe wacho zvangu vakuchema-chema kuti tiri kupiwa mabond notes, vamwe vakapiwa maus dollar. Pane mutsauko here apa?
Bond neus yangu pana ndiyenengeje unongotama us ichitenga dhora chinhu, bond inongotengawo dhora chinhu. Taangoitira bond kuti angavo externalize us anoitwa mumaoko zvakanyanyisa kutiaaninga musina mari.
Vamwe vacho veiko vanenge vangu vachimbochema-chemawo honorable mahofa kuti vanyanya kuramba vachinzi endai munogara apa, endai munogara apa.
Takabvisa vanhu kudhamu vakanoitwa pachingizi ndepavari kuna vamwewo vanongozvigara vanoti vakapinda vakabuda vogara vakambodzokera kumisha.
Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amaishuva emahofa vari parunare kumasvingo. Chirongwa chedu chinotarisa nezveupfumi, nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara panoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe nezvekushomeka kwemari munyika. tava bvunza kuti zvinhu zvakamira sei pari zvino.
Icho kwadi nyaya yacho iri kuramba ichiti netsei even vamangunjwa vakatotaura mashoko akafanana neiwayo menezuro. I think nyaya iyi iri kukonzereswa nezvakawanda, mastructural issue, nyaya dzeconfidence, nyaya dzekuti economy yedu yava informalized. Saka zvinhu zviri structural zvisingagoni kunge zvichipedzwa chimbi chimbi. Nyaya yekuti hatisi kuproducer zvakakwana, hatisakatakasa producer zvakakwana, zvinoreva kuti hati export zvakawanda. Saka mari iri kupinda munyika iroramba ichiita shoma, mari iri kuretainwa muekonomi iroramba ichiita shoma, pane even mari iri kubuda. Makaona maimports edu akachangokura, makaona even mari iri kubuda through nyaya dzeillicit financial flows, imari yakawandisisa. Saka nyaya yeconfidence yatambotaura, vanhu havana confidence nemabhanga, vanhu havana confidence nemaformal financial systems. Hakupana maincentive ekuti vanhu tinge tichisiya mari kumabhanga, even matransaction cost akachakurisisa.
Saka kana muchiti hakuna ngapa vanhu kuti vaite zvidokwa dokwa zvekuendesa mari kumabhanga, amuri kuti maincentives aya zvii zvingaitwa nevemabhanga?
Zvine zvida kutoitwa kuona kuti number one wemabhanga nyaya yecorporate governance inyaya iri kutedzwa zvaka hongu mazuva ano harisi dambudziko zvaro. Reserve Bank wambotraya kuparura mamezures anoita kuti munge muine good corporate governance, but zvakurovo zvakare nyaya yemainterest rates anopiwa even madeposits anofanira kunge achiwandudzwa. Makaona mabhanga edu muZimbabwe anga achimbotraya maprofit. I think banking system muZimbabwe ndo sector yanga ichiita maprofit akanyanya kukura, but kuona maincentive ari kupiwa kumadepositors anoita kuti vange vachisiya mari dzavo kwenguva yakareba. Nekuti makaona madeposit ariko kumabhanga, madeposit atinoti pachirungu madimand deposit, ekuti munhu unongonongopinda mubhanga uchitora mari yako. Hatina malong term deposit anogona kunge achizoitawo zvakare kuti vemabhanga vange vachikwanisa kuzokweretesa mari kumakambani. Saka ndo idambudziko riripo iroro. Saka I think kugadzirisa nyaya iyoyi number one kumeka sure zvakare kuti mune policy consistency even munyika, nekuti vanhu kana pasina paine mukana wekuti zvinhu zvinogona mapolisi anogona kuchinjwa anytime, zvinogona kuita kuti vanhu vasaendese mari kumabhanga. Hamuzivi kuti chichaitika in terms of macurrency reform, nyaya dzemarisky iyayo yekuti mapolisi anogona kunge achichinjwa, zvinokonzeresa zvakare. Saka I think zvinhu zvakawanda zvinogona kuitwa kuitira kuti vanhu vange vachiita confidence nemabhengi edu.
Saka vanhu vari kupuhwa mari iyi kumabhanga semanzwiro amuri kuita?
Vanenge mabhanga mazhinji ari kupa $30 pazuva, but vari kuwana mari yacho vanenge vari vashoma. Tiri kuona vanhu vamwe vari kutorara mumaqueue ekuti vange vachikwanisa kuzotora mari.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi, tiri kuita hurukuro navatrevor Saruaka vanomirira Mutasa Central mudare reparamende vari nhengo yemDCT. Mavhiki mashoma apfuura vakange vari pachirongwa chino vachitaura nezvemigwagwa yemudunhu mavo yavanoti haina kumira zvakanaka. Vasaruaka nevanhu vemudunhu mavo vakanyora tsamba yenyunyuto kugurukota rezvemigwagwa nekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo. Ko, vaGumbo vakanzwawo here kuchema-chema kwevagari ava? Mukupindura mubvunzo uyu tabata vasaruaka.
Chokwadi, tinofara kudza mhuri yeZimbabwe nevamamutasa kuti chikumbiro chedu nechichemo chakatambirwa naminista. Vakatumira greda kuti riuye kunoshanda mumutasa central. Vakatotanga nemusi wechishanu kubva kwashamu rakananga pavatsomba. Parinopedza ipapo richabva raenda pashamu richidzika nejombe road. Ndoda kuzivisa zvakare kuti minista vakaresponda zvakare panyaya yebonda road. Vari kuti vari mushishi yekuunganidza material yekuti vagoita portal ceiling po bonda road. Mushure mangu vangopedza the unit iri kufanira kuita ikoko iri kushanda kwahonde izvozvo vachingopedza vakati vari vemasondo maviri wanenge wakutiitira Bonda Road. Terukuru Road ndi DDF tinofara zvakare kuti there is a positive response. We DDF wakatouya wachiudza wabereki kuti watange kukwazira muside wema road nekuti vaakuhagreda rekuti uye kunogadzira Sherikuru Road. So ndinofara kuti kubatira pamwe chete kwatakaita nemhuri yemamutasa vaita kuti hurumende yedu kuburidza naminister of transport nevekuti DDF wadaire chichemo uyezve waakuuya kunogadzirira migwagwa.
Imi makambenge manyora tsamba yenyunyuto kana kuti petition kuna minister muchiti vanhu vaise runyoro rwavo kana kuti masignature manga maona mangani?
Vakanyora tichitotenderera vanosvika 3647 kozoti wepa internet wakaita online 145 pamwe chete more than 3700 vanhu vakaisa runyoro rwavo panhau yekugadzirwa kwemigwagwa.
Migwagwa iyi nekusagadzirwa kwayanga yakaitwa yanga ichikonzera matambudziko akaita sei mamutasa central?
Dambudziko guru shamwari yangu yange rekuti mota dzaifambira mugwagwa iyoyo dzaifa. Vane mabhazi aimboshandisa migwagwa iyoyo vakatoregedza kuti havachagoni kuti vatakure vanhu mumigwagwa iyoyo. Saka vanhu vangu vakutambura zvakanyanya kuti vanofamba sei nemaprojisi avo kubva kwahonde. Unoziva kuti inzvimbo inorimwa zvakanyanya, saka kutakura kwezvinhu kwaibva kwadhura nekuremera vanhu. Uyezve ndingada kuti uziva kuti vaifamba vacho nemota dzavo vanobva vadhurisa nzvimbo diki diki inofanira kunge ichiita 5 rand. Vanhu vangu vakubatsirwa $2 semuenzaniso kubva pasherukuru kuenda pawatomba iyi 19 kilometers chete. Asi vanhu vanobhadharikwa $2 ndekupi kumwe muzimbabwe kuti unobhadharwa $2 kufamba 19 kilometers? Ndizvo kubva paDC kuenda pabonda 18 kilometers is $2. Saka kushata kwemigwagwa kwakuwedzera kudhura kweupenyu wevanhu vemamutasa central.
Saka munotarisira kuti basa iri richapera rini?
Mukuona kwangu zvangu nekuti Shamu 10 kilometers iyo waitarisa kuti wachaiita in a week to 10 days. Saka tikapa kuti pakilomita iyi zuva rimwe chete zvinoreva kuti pawachapinda muJombe Road yakareba 34 kilometers wanogona kutora mwedzi wachishandira imomo. Saka inini kutarisira kwangu kupera kwaAugust. Asi chikumbiro chedu chachiri chekuti vasagumire mumigwagwa iyoyo chete nekuti tine imwe migwagwa yakashapa like Moyo Shumba Road ine road yekubva pamaManika Bridge inonzi Manika Loop Road inoenda nekuJenya. Mugwagwa umwe wakashata zvakare. Saka totarisira kuti vachirimo munzvimbo vanobva vagadzira migwagwa yedu yese igadzirike zvakanaka.
VaTrevor Saruaka vanomirira Mutasa Central vanga vari parunare kwaMutasa kwakare. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisana nemadzimai muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Nyaradzai Gumbonzwanda, avo vanotungamira ivo sangano reRosaria Memorial Trust, iro vanoti vakaumbwa senzira yekurangarira amai vavo vakashaya. Amai Gumbonzwanda vange vane makwikwi nhasi masikati enhabvu yevanasikana vechidiki. Regai timbonzwa kwavari kuti zvii zvanga zviri kuitika uyezve zvakakosha sei kuti vanasikana vechidiki vawanikwe vachipinda ivo munyaya dzemitambo.
Tinoitwa mai Nyaradzai Gumbonzwanda, ndiri mutungamiriri weRosaria Memorial Trust iri kuno kuZimbabwe, uye ndichimiririra vaAfrican Union pachirongwa chekuvirira kuroorwa nekuroodzwa kwevana vachiri vadiki vasati vasvika zera. Zvikufara zvikuru kuti tichange tine makwikwi ebhora revasikana vechidiki vari pasi pemakore 18. Tine matimu edu anosvika iwo 8 matimu 5 anobva maMurewa. Toita timu imwe chete yekutitungurudza, timu ichabva kuno kuShanzi yetave nerombo rakanaka kuti tiyemwe timu inobva kuBelgium. Tiri kushanda isu tichifamba netimu inoti Yotsi Bodi Bright Minds. Takatarisa kuti kana vana vechidiki vane utano hwakanaka vakavhurika pfungwa vanokwanisa kuzozvimiririra vachizokwanisa kunge vachizvidziririra pamatambudziko avanosangana navo akafanana neteenage pregnancy iyivaya HIV marriage atiri kutaura nezvavo. Saka tiri kuda kutenda zvikuru vese vari kutitsigira pachirongwa chedu tinenge tine vana vanotodarika kuma 300 pazuva iri nevabereki vachange varipo. Tinoda kukurudzira kuti hurukuro dzekukudza mwana pautano pane zvedzidzo zvinobuda nekuti mwana pache zvake ashande nevamwe achibata nevamwe asiwo vabereki varipo vachitsigira.
Pane vamwe vari kukubatsira here mumabasa amuri kuita aya?
Tinoda kutenda zvikuru mwanasikana mwana wechidikidiki anonzi Makanaka Chikowero akatishingisa kuti tipinde mupurogiramu iyoyi yegirlstok. Mwana wezimbabwe anotamba ari kuwisconsin ane makore ari pasi pe13 years.
Tinoona munoshandisa zita rekuti Rosaria Memorial Trust, zvinorevei izvi?
Tichishandisa Rosaria Memorial Trust tiri kurangarira mabasa akaitwa nambuya Rosaria vakararama ivo kubva kuma1923 vakazosvika muna2006. Vakanga vari mbuya vakadzidza kusvika grade 3 yavo vachizosiya chikoro vachiroorwa vachiri mwana mudiki, asi pakukura kwavo vachirera mhuri dzavo kusanganisira neni semwana wavo yogotwe vaikoshesa zvikurukuru kuti vana vavo tikwanise kuwana dzidzo. Chero vaigara kumaruzevha kumaruva vachitamburira nyange munguva yehondo, asi vaikoshesa zvikuru kuti vana vaende kuchikoro. Vaimirawo pamakomiti ezvechikoro uye vakanga vasingarovhe kumasports. Vakanga vachizvikama sambuya vaikurudzira masports, sambuya vaitengesa nzimbe dzavo namabhanana, asi mbuya vaizoimba vachikuziridza kuti vana vange vachifara uye asi vachinyanya kuti vana ngavapase vari muchikoro. Saka takaona kuti isu setrust yeRosaria Memorial Trust tave nemakore 10 years tiri in existence tichishanda tichibatsira nharaunda, tichibatsira vechikoro, tichibatsira vanorarama neutachiwana hweHIV.
Sei makafunga kuti muwanikwe imi muchiita basa irori?
Ndakaona zvakakosha zvikuru kuti pa10th anniversary yedu tiitewo chimwe chinhu chinorangarirawo mabasa iwayo aitwa nambuya Rosaria. Saka pamabasa ataona izvozvo masports taona zvichibatana zvakanaka zvikuru nezvavaiita zvekufadza nharaunda nekutamba nevechidiki. Tichibva tazobatanidzawo kuti tine kaka kamwana kedu kaMakanaka Chikowero, kamwana kadikidiki kadai kusimudzira zvakare nyaya iyoyi. Ndaka kubatanidza yatinoti intergenerational zvakaitwa nambuya zviri kuitwawo nevechidiki. Taona zvichitipa hwaro hwakasimba kuti tisimudze vana vari munharaunda dzedu, magirls club atinoshanda nawo, magirls ari maclub edu, kuti vauye pamwe chete tiita tournament iyoyi. Ndo tournament yedu yekutanga. Saka ndoda kutenda veministry of education vatinoshanda navo, vatinobata navo, vakadai kutitsigira zvakasimba zvikuru. Administration yese yepamurehwa vanoshanda nesu zvikuru. Tinenge tine mareferee chaiwo akatraina achibva kunanazvisa ikoko. Mwana anogona kunge asinganyatsokwanisi muchikoro, hazvisi kuti idofu, asi kuti ane humwe uzivi hwake neunyanzvi hwake hwaanawo. Saka masports anotibatsira kuti tisimudze unyanzvi huri muvana redu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Nyaradzai Gumbodzvanda kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, Our Lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematano anonzi ari kutorwa nezvimwe zvikoro ekuisa michina inonzi closed circuit TV kana CCTV muzvikoro, inenge ichiona mashandiro anenge achiita varayiridzi mumaklasi, pamwe chetewo nemichina inonzi biometric system, zvinove zviri kushoropodzwa nemamwe masangano evarayiridzi muhurukuro yedu. Tine munyori mukuru wesangano revarayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe PTUZ, vaRaymond Majongwe. Tinogamuchira ine mufaro pastudio 7 vaMajongwe.
Aiwa, tinoti makadii kwamuri kuno chando chanetsa.
Hai, ndokushanduka kwemamiriro ekunze. VaMajongwe, nhasi da kutimbokurukura nezvatiri kunzwa kuti zvakaitwa nezvimwe zvikoro zvekuisa michina inenge ichiona mashandiro evarayiridzi muzvikoro. Zvimwewo zvikoro tinonzwa kuti zvakatoisawo michina yechizvino zvino yekuti varayiridzi vanenge vachikwanisa kungoisa runyoro rwavo kana chigunwe chavo kuti vange vachionekwa kuti vasvika pabasa here, vachiitawo zvimwe chete vaakubuda mabasa. Muno tambira sei zviti kwezvese sangano repeat use it.
Chekutanga ndechekuti takati isu zvimwe zvikunze kwenyika chaiko kune nyika dzakabudirira ku Britain na nhasi vanozviramba. Nepamusana pakuti zvinhu zveudzvanyiriri ndo maremnants ecolonialism iwaya. Nekuti chokwadi chokwadi nyika iri kuti iyo iri kutadza kugadzira mabhuku ecurriculum. Mari yekuenda kunotenga ma CCTV yabheti. Muzvikoro zvakawanda mabhazi hamuna, madeski hamuna, makombiyuta hamuna. Varairidza havagoni kubikirwa tingwa dzebasa. Vamwe vana vechikoro vanofenda. Saka mari iri kubva kupi? Chiripo ndechekuti nyika ino ndiyo yega yatinoziva. Zvakatanga muHarare, zvatekeshera kuBuruwayo zvavako. Chatiri kuda chacho kuona chii? Toda kuona kuti tichapinda mutoireti here. Chii chatiri kuda kuona? Basa kuita. Education yacho vakutoikorowedza. Nekarikiramu yavo ichai. Vounza izvo zvizvi zvinoita kuti murairidza bhava nhapwa baba.
Asi kamanzwira atiri kuita vamajongwe izvi hazvinei nehurumende zvikoro zvinenge zvangounganidzawo mari yekutenga michina iyi.
Nyika yedu toiziva. Hakuna chikoro chinounza bhanzi muchikoro chisina kubvunza kudenga. Vakawanda vari muzvikoro umu zivai kuti vanhu vezvekumapato vanenge vachinzi machairman emaSBC vanhu vanenge vachitotsvaga mari. Zvinhu zvinenge zvatopuwa approval kumusoro. Asi isu tiri kuti zvavari kuita izvozvi ndekukoreza education system yedu kwavari kuita. Nepamusoro pokuti hakuna munhu anoshanda pabasa achiziva kuti atariswa kumashure.
Asika vamajongwe, muzvikoro umu muri kudzidzisa vana nezvehumhetura neunyanzvi mukufambiswa kwemashoko yatingati technology iyoyi. Haisiro here imwe yacho yetechnology yakuitwawo nezvikoro izvozvo?
Chiripo ndechekuti hatisi kuda technology inouya kuzoita udzvanyiriri. Iye zvino tinoona kuti munyika muno kune technology inoita kuti tikwanise kuti vana vaaccesse information, vana vakwanise kushandisa makombiyuta avo zvine progress mukati. Izvi zvinhu zviri paizvi ibhudhog mentality yekuti vanhu vanofanira kufudzwa semombe, vanofanira kuongororwa sehwai. Nekuti hakuna technology iri kuti chayaunzirwa kuti panyorwe mareports kuti tichangana musi wakati anga asimo. Iri nyika yanga ichiproducea maresults akanaka pasi rose. Tisu nyika muregion muno ine malecturer akatekesana nepasi rese. Saka tiedu yashata tiwirirani nekusora varayiridzi nekutsvaga zvinhu zvekuda kuvambunyikidza, kuvatyisidzira nekuda kuti pachikoro pabve paita sekunonzi pane mabhuraku akatandiwa yasmith.
Zvii zvamuri kuita mati magarawo pasi here nebazi rezvedzidzo?
Minista doko ratakagara navo pasi tikanyora tsamba protesta kuti zviri kuitwa izvi handizvo. Nekuti kubve kwenyika kwazvaiitwa zvinhu izvi zvanga zviitwa nepese nekuti pane violence yakawanda iri kuitwa muzvikoro. Zvino munomu violence yacho iri kuitwa iri kuitirwa kuti?
Aiwa, maita basa vamajongwe.
Maita basa.
Manga makateerera kune munyori mukuru wesangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vaRaymond Majongwe muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokuzoserai kuna Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai votarisirwa kuenda kumusangano kukuwadzana mangwana. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti vari kunze kwenyika vanoda kuvhota musarudzo dzegore rinouya vakasununguka kuti vadzokere kuzononyoresa vari kuZimbabwe. Nyaya yekushomeka kwemari yodzika midzi munyika yose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange minisu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonika ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olambulela kuStudio 7, ngomgqibelo umhlaka 15 Ntulikazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lanxa sokusobala ukuthi amabandla aphikisayo awasoze amanyane, inkokheli zawo lokhu zisithi ithemba likhona.
Ye, thina njengebandla le-National People's Party, i-coalition ngokwazi kwethu ilokhu ikhona phakathi kwamabandla wonke aphikisayo. Ukuthi ngubani ozaphothela ngubani ozakhokhele, ye, kungaba yinto engahlupha.
Silengxoxo mpikiswano phakathi kwesiphathamandla seZANU-PF lese-MDCT phezu kodaba lokutshengisela ngabathi bona ugatsha lwe-ZEC alubalulekanga. Kwezemaphandleni ke silani lamhlanje ntungameli?
Namhlanje ngisePlumtree kwamadlambuzi lapho okulosobhuku okhijelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngeviki edluleyo embuthanweni wokunuka abathakathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sekulezibonelo eziningi ezikhomba ukuba amabandla aphikisayo azehluleka ukubumba umanyano ozancintisa ibandla leZANU-PF kukhetho lomnyaka ozayo. Phakathi kwamabandla achiyeneyo, kulabakhokheli abathathu kade becatshangelwa ukuthi bengakhokhela lumanyano, laba ngabathi uMnumzana Morgan Tsvangirai o-MDCT, uNkosikazi Joyce Mjuru we-National People's Party kunye loMnumzana Tendai Biti owebandla le-People's Democratic Party. Kodwa akula kuvumelana. Sixoxe lesinye sezikhulumeli ze-NPP uMnumzana Methusele Moyo.
Ye, thina njengebandla le-National People's Party, i-coalition ngokwazi kwethu ilokhu ikhona phakathi kwamabandla wonke aphikisayo. Ukuthi ngubani ozakhokhela ngubani ozakhokhele, ye, kungaba yinto engahlupha. Kodwa into ezakhulunywa sithemba abasikhokhelayo ngabantu asebe le-experience kwezombangazwe azabakwazi ukuthi bekhulume bakhulumisane kuze kufike ekuthini kuvunyelwane ukuthi mbani okhokhelayo.
Kanti khona ukusayinelana lasayina kungakacaci ukuthi ngubani ozakhokhela umanyano lo?
Laphana kwasayinwa okuthiwa yi-memorandum of agreement, okusho ukuthi yisivumelwano sokuthi siyavumelana ukuthi sizaxoxisana. Konke okusenzakala khathesi yilo uxoxiswano lwakhona. Laphana kwakungasayinwa ukuthi kule nto ekhona evunyelanayo, hhathi kwakuvunyelwana ukuthi kumele kuxoxiswane. Yikho esikwenzayo khathesi, sithemba kuzafika esikhathini esifitshane esilandelayo kuzabe sokucaca sokunempumela kulokho kuxoxisana.
Manje nxa likhangele abanye abafana labo Nkosana Moyo abathi bona kabafuni ukuthi kumanyanwe, likuthatha njani lokhu? Akusoze na kuphazamise imizamo yenu yokuthi linqobe umongameli mgani?
Nkosana Moyo singathi ngumuntu ozifikela izolo, besike khuluma la ucabangayo mba kufisayo. Ilisho asikhale ngalo lati ilisho esimkhale ngayo besivele singazange sisho ukuthi sinokukhuluma laye, ikhulumisana sodwa yena kaqhube olwakhu lati siqhubo lwethu uhlelo. Yena uDr Moyo usuka esengathi usephatheka kakhulu ngohlelo lwethu, bese kusengamthembi ulati yena olwakhu uhlelo vele ngolwayo.
Kanti manje ibandla lenu lizayenza nini iCongress yokukhetha inkokheli?
Inkokheli uma unanzelela kahle kahle ama-provinces akhetha inkokheli i-National Executive ikhona. Okokusena yi-Congress i-convention yokuyagcizelela ngubuke uya-confirma ngubuke u-endorse. Isikhathi ethi zaba khona emalangeni alandelayo. Yolezi yingxoxo ezinye ezade zisithathela isikhathi ukuthi bekuxoxiswana abakhulu bethu abakhokheli bethu bebambekile. Sifuna ukuthi siphe lokho okuyithuba okujahekileyo. I-Congress iseduze emavikini yona lamalutshwane iyabe isikhona, iyayenzela eHarare.
Alo ke ngumnumzana Methusele Moyo, esinye sezikhulumeli zebandla le-National People's Party, ubekhuluma ecingweni ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Ya indaba yamakoalition kodwa ke ngizaqala ngokukhuluma ngokuthi abantu bafisayo. Abantu ungabananzelela sibili ngobuningi babo. Isithu ukuthi i-coalition iyaphumelela. Ngoba bayakukholwa ukuthi indlela kubele ukuthi izani kuye lithume esikoleni njalo babambane. Kodwa siyakunanzela njalo ukuthi kuqale ungathi hayi akuqondali kakahle abaye mahati basiyale besiyale. Babona uhlupho esilalo kakhulu umuntu ngathi abantu laba uma kubona kalibathini. Basuka babe lo mkhumbulo omncane bakhanyela izikhundla zabo bengasakhangeli ukuthi abantu bezimbabwe bafisayo.
Kanti khona ukuthi ngubani ozakhokhela ubona kuludaba olungakhathaza yini kumbe kusegcekeni ukuthi ngubani ongakhokhela?
Well, kuba nzima ukuthi ngisho kodwa ke ngibona ngathi bangahlalisana ukuthi baxoxisane kuhle. Hayi angibona kulohlupho olukhulu ngoba abantu bengavumelana. Ngibona ngathi abantu nxa bekhuluma nje lawo bezuzayo ngathi udaba lebaphakathi kwaMorgan Tsvangirai. Lo mjuru lo tenda iphi yamabizo esikathi awathola nga uhambe bantwini kodwa ke ngibona ngathi mina bona abantu nxa bengavumelana kule understanding acacileyo into le ngibona ngathi ayizozisikhathaza kulula nje ukuthi bavumelane siqhubeke siye phambili.
Wena ngombono wakho ubona ngani ngubani okumele akhokhele umbuthano lo?
Ngombono wami engakuthi ukuthi well selandela amayizwe ayi principle ukuthi umuntu eyabe nanzele ukuthi ngiyole support eningi ku ground bembona ngathi kuba lula ukuthi akhokhele okwakade sangiyachinzo lokuthi umduru le support endlalani ku ground angiyachinzo lapho kodwa ngeya umuntu esiyazibona ngathi support ulayo sibile ekhanyayo ngoMorgan Tsvangirai ngathi uyakhanya kulani kodwa umduru angilashiwa njalo yangaza ngene ku election leyo utenda ipiti. Wela ipake enta kangazangene ku-election engxenye yabantu bangale mbuzo kodwa umuntu osekuhangene ekhetheni wabona labantu abamlandelayo ngoMorgan Tsvangirai.
Manje pho abathi umnumzana Tsvangirai usele minyaka ephosa ukufika amajumi amabili elokhu esehluleka ezama kuyini okuzayenza ukuthi kathi esaphumelele ubona njani khona?
Ngokunye phela laye okumenza abantu bangathi abalaqiniso laye. Kodwa nxa mina ngikhuluma ngoMorgan Tsvangirai angifuni ukukhuluma ngaye sibili njengomuntu ozimeleyo lapha yabe ngikhangele ibandla lakhe ngifuna ukuthi ngicace lapho. Nxa ngikhuluma ngomduli laye ngikhangele ibandla ukuthi engxela sebengakulungisa ukuthi amanzi bona abantu abavela kulawo mabhathizimu ubani ongcono wabone kokuqakathekileyo. Kodwa-ke liqiniso ukuthi uMorgan Tsvangirai sokube le minyaka eminingi ezama kodwa kungavumi. Engxenye lapho nxa ebona njani usengazama ukuthi engxenye avumele omunye umuntu la akathi ukuthi engxenye engathutha ngenhlanhla yakhe laye akwaziwe empilweni.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungulayo izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampaba fobembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngisePlumtree koMadlambuzi lapho okulosobhuku okhitshelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngeviki edluleyo embuthanweni wokunuka abathakathi. Ngixoxa lonke waba ngukansila wakulindawo umnumzana Thamani Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga Nkomo, ukwamukeleka ngiyabonga ukuhlangana labalaleli bohlelo njalo.
Yine libona iziga lapha ngolwesithathu akuyilandi indaba?
Nkomo, bekunzima ngolwesithathu indaba le iqale iqoqwa ngabantu ngemva kokubana sebebone iziga esigabeni ezingapheliyo. Isiga sakuqala saba ngundoda owaye ngumsecurity e-high school lapha koMadlambuzi owapho ngokuphiwa ukudla okusarayisi undoda lowo wakhalakhala ngesisu wasesifa. Kwase kulandela ukugula lokuthola kwabantwana ema-residential stands akoMadlambuzi emastendini lapha abahlala khona asewa tshintsho abangama hostela ama standi aka mama obeka dengo ye mistress sona lesi sikolo
babuyileke owafa wafa kwaso kuhamba njani
amadoda awafa wafa lawa abuyile angamadoda okholo lesiziyoni abuya amadoda la athe ngokufika kwawo aselandiswa ukuthi kona ayibona babona ukuthi kona into abayibizivelweyo ikufa kondoda wafa mahlayana amadoda asehamba ke ethuneni lalowo ndoda lapha afike athatha khona inhlabathi aqonda layo esikolo esithi kulapho kuqala khona umkhondo bafika ke bachaza ukuthi kona hayi ngalelo langa undoda lo esidla leyo poison kwakulomsebenzi esikolo wasephiwa i-takeaway kulapho kwasuka khona ukungezwa kake kahle esephiwe leyo takeaway ngomunye undoda ayesebenza layo ongumsecurity khona lapho okukhanya ukuthi kona undoda lo besebenzelana lo mama ongumphathi isikolo khona lapha lomunye umbalisi ngokuchaza kwakhe kwasekusuka ke khona lapho ekuthini baqonde esikolo ke kulowo mbalisi besiyamfuna ukuthi abuye lo mama yena lo engwehedi abantu labo balile bathi kona kwakuqala bona abamukeli ukuthi kona into leyo eyabo wafa wafa ingene esikolo
bacine bekhiphani pho
kuthe ngemva kokona lokho umama lo wasefonela amapholisa ke ukuthi kona abantu laba bafuna ukungena emzini wakhe amapholisa ke yasegijima esiya lapha kade kubuthele khona abantu bafika khona ngale ba khuluma amagama aqatha ukuthi kona abantu bachiteke okwenze ukuthi kona uofficer in charge aqine sedubula isibhamu phezulu kodwa abantu balabe lokho bendalo besithi kona hayi thina sifuna ukuzwisisa inhlalo yethu njengabahlali bakomadlambuzi ukuthi kanti kwenzakalani esigabeni ngoba lamanye amathuna avuka ephandiwe ebuseni kungazakali ukuthi kona aphandwe yini lezi dumbu zibekwe phezu kwamathuna
kulesi sihlakalo esinjalo esake senzakala
kulomdala okuthiwa ngusaphadethi kwayenzakala leso sehlakalo enyangeni ezimbili ezintathu ezidlulileyo
ngezinye indlela owafa wafa bathi abathakathi bakhona apha esikolo baphakathi
ngendlela abachaze ngayo bathi khona abathakathi bakhona lapha esikolo then omunye ungaba ngumama yena lo osowathiya ukuphatha lapha esikolo ngendlela abakuchaze ngayo ke
akusitshele ngobaba wetrunk ebigcwele ubulongwe babantu lapha ncube kuyini kahle kahle likubonile
undoda lo sobhuku onguye ophethe imadlambu tivilege naleyo kade kusenzelwa kuyo umsebenzi usukuhlela kuqoqa umsebenzi lo undoda lo wayengani vele akafuni ukuthi kona umsebenzi lo wenziwe ngoba wayelokho egijima esiya emapholiseni esiya ngifana lamapholisi ukuthi kona amise umsebenzi lo then kuthi sokunjalo induna isithe umsebenzi uqhubeke bathi ngathi abafana baya emzini wakhe behamba laye bafika baya kuya ke betranke naleyo eluhlaza egcwele bona lobu bulongwe babantu nokunye okungumuthi abathe khona kuthiwa ngumadubula ukuthi ungangani awuwelelani laye ngelinye ilanga ungayehlelwa yisiga esithile esingaqondakaliyo
ontikoloji kukhona yini okukhitshiwele kubonileyo okuphilayo
komo mina ukuthi into le angiyazi angikaze ngiyibone kodwa ngendlela abafana abachaze ngayo bebekhipha izimpondo lezi lamanye amathambo angaqondakaliyo akade buye labantu bona labo besithi ukuthi khona izinto zona lezi yizo eziguquka izimo zibe yilokhu lalokhuyana okuyiko okudala umonakalo
inyoka edamu ke kuthiwa kuhambe njani sizwe kukhulunywa la ngenyoka esedamu
abafana abathe ke sebesithi khona ngcono bayayilanda ke leyo nyoka esedamu bayikhiphe kulapho ke kufike khona amapholisa afika ke ayenza wona lowo msindo abawenzileyo
hayi bekukuhle ukuba la kuhlelo Ncube siyabonga
ngiyabonga inkomo ba
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lowake waba ngukansila wakomadlambuzi umnumzana Thamani Ncube asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo onguntunga milinko
Siyabonga ntunga milinkomo uhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa ngodaba lokutshengisela kwabasola ugatsha lwezokhetho olwezek silomnumzana Joseph Juma ilunga ledale le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo
o o o dadewethu ke uHonorable Khumalo Mabandi bese uyalala udaba lolu sihlalele phansi eParliament hayi bakithi kulesikhala zesizwe ezizikhalazo ziyabe ziyizikhalazo ezinjani eziqinisekile ngoba khona phambili uchelela amaphepha okucelela izincwadi lezi ezokuya register ukuvota akuaffect bantu beDC kuphela kuyaaffect lo ntanga abezana uphefuthi ngoba labo banjani futhi labo bayalotha labo bahlale ezizini naso zabo labo bazadinga futhi izincwadi zona lezi ezokulokuze so yinto egoqela umuntu wonke isizalwane sonke saseZimbabwe yikho kokuqakathekile ukubona asikhange nje ukubona iplatform esisebenzisayo ukuthi sifake into lezi yiyo yini njalo izasinika impumela na ngoba kupho ngokuthengisela nje kwesi sikhathi mina ngihlala zithi bona kwesi sikhathi ngikuziqhutela nje isikhathi sabo ukanti ke kunendlela ezibalulekileyo ezingalandelwa ukuthi udaba lunjani lufike luzwakale kuhle
ye mphenduke kuwe okay ungaqhubekela phambili
ngiyamuzwa ngiyamuzwa ubona kumne wethu babuchuma kayisilo qiniso lelo ngesikhathi sihamba kukhetho luka 2013 sahlaba umkhosi njengabameli baparlamente ababefuna ukuthi labo bayevotelwa lapho izano yayibisa amabhasi ithwele abantu bezano ontanga labo mama labo baba bafike lapho kulotshiswa khona ukuthi abantu bathathe izitupa lokuvota bafike bamise wonke umuntu oselayinini kuqale kungena bezano bathathe lawo lezo zitupa baregister njengamavota bathi sebeqedile bathi wole wole emabhasini sisale lokho esimile thine esimileyo uthi uyafika ekhawunteni utshele isisebenzi sikambebe ukuthi khona sisesebhizi siqedisa lokade sikwenza ume hola elilodwa engakulobanga ukhangele udwendwe lelayini labantu abamileyo so esikutshoyo yikuthi izeki luhlangothi lezanu PF so uma Karawu kuzamele enze intando yezanu yikho besala ukuthi kutshintshe lolu daba kanti lesabani nxadi nalivele lisazi ukuthi lizibambile njalo lizanquba kakudinga ukudela phansi kayisiwe into entsha sayenza sivela kuzibuse ngo-1980 savota ngezithupha kasizange sinike ubufakazi ukuthi sihlala ngapi lokhu kukhombisa ukuthi izanu ivele itshayanisa amazinyo ngoba isesaba ukuthi ontanga bangenza njalo bayevota babakhuguli
Mnumzana Chuma uyavumelana yini laye uMakhumalo lapha uthi yena hayi kukhanya imithetho isebenza kumabandla aphikisayo kuphela
andiyabona lokhu yinto ezenza ukubona sibhode siloku sibhoda sibhoda indawo A1 khonapha ngoba lami nginje ingamtshela ngobufakazi udadewethu owuthingisa ukuthi wona vele thina lati njengezanu uPF futhi not izanu loko sizizanu zanu ngiyakudala ngathi siyita izanu PF izanu PF lathi sinje besinensolo kakhulu yilaba esibathi ngama-civil servants abayibo ababamba imisebenzi naleyo ngoba uningi lwankulu ungakhangela vele bebengani ba-anti izanu PF bebengabantu abavele labo besebengene kulozeni kunto le ethiwa ngesilungu i-regime change agenda loku ngingakutshela ngokugcweleyo ukuthi even ungakhangela ngiyakhumbula kwenye indawo lapho ongawina khona u-honorable uTendai Biti uningi olwalumvotha kwaphana kwakungabantu abasebenzela ezomthetho amapholisa nanilani wawina ngabo otshengisa ukuthi vele abantu labana bebengekho kithi so ukuthi abesesithi khona abantu bona labana omakarawu labantu bani ngabantu abezanu P F bathatha izikhondi zokuzanu P F lanko loku ngakuphikisa ngutshengisa futhi ngemizekeliso yona le engikhuma ngayo miningi kakhulu nami nginje kimi lapha eTranda Mampopoma ngakubamba sobala kuthi kwana sengibone omunye umuntu wangena siyavota wabe eceda ukuvota kuthi emgcamuze omunye inki laphana ujesusu sevotile abamgcamuzanga ngase ngizuzuna bangaki abangene benza njalo bazachasa umathela ngento thana besizuzuna bebabalekise besuke lapho bengaphambanisi idolobha bebengathathela abantu izinto izinto zabo njengokuthi khangela umzekelo sokhona amashopu ubice stevens impoko atha ngama-shopin ahlale egqekezwe njalo nje kungavele kube nomsindana lowo bahle begijima kwaphana sefuna ukuyadiliza bengene phakathi bebhuthe izinto bethathe izinto abanye nabathatha utshwala abanye nabathatha lokho lalokhu so yikho ngithe mina into qhathezwa asikhangele ukubona yipi indlela ebalulekileyo esingayilandela ukuthi kuqondise into le
ukuthi kuya kutelling to do ezihitshayo abalandeli bethu bayantshontsha emashopu anjengoba bumpoko i-honorable vice president kayisilo qiniso lona lelo bungaphi ubufakazi obutshengisa ukuthi laba bantu ababanjwayo begqikeza ezitolo bahanjiswa emakhoti bangaki ababanjwayo betshengisa ukuthi ngabe MDC kayisilo qiniso lona njalo izanu nxa yona itshengisela abalandeli babetshengisa asikazi siboni intuthu ezihitshayo ezidelwayo kuzanu so lapha lithi ukuthi khona izanu yona yiyo yodwa eyenza izinto ngaphezu komthetho ngaphandle kwethu singalandeli umthetho and isikhathini esiningi sabe sihamba sihlabela singathethisi umuntu ukubona intuthu zezingeni.
Lo-ke bekungunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, obexoxa endawonye lomnumzana Joseph Chuma, ilunga le-Central Committee ye-ZANU-PF. Kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumakakase aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo samukela uLorraine Maplanka, umculi wengoma zokholo lwesiKristu oludumo. Yena esifane ngokumbuza ukuthi uzwa njani ngokuthola isicoco kuMkhosi osanda ukwedlula owebulawayo awas.
Ayisibonga uNkulunkulu kakhulu ngokuthi ngiyisikhokhelelayo ngesikholayo into engisizenzayo nokuthi ngiyisingobisileyo kulokho. Kakhulu labantu ade besibhotela labantu abasisapotayo.
Yuphi umculo wakho ongathi isibisibili yiwo ongabe ubangele ukuthi unqobe?
Besides i-album le, we also did i-concert yabo mama esayibiza ethiwa i-Women of Valor mhlaka 1 May e-Music Academy koBulawayo. So ku-concert yona le sasinqose abanye omama to come and sing other ladies. Kungabe kwenze le i-contribution yangkhona yakhangeleka ukuthi asiphushi ukuthi saziwe sisodwa but siyadonselana labanye abesifazane.
Yuphi umculo wakho ongathi udla ubhedu kulezi insuku?
Ingoma embonani ilubhedu kwalezi insuku Singing Glory ngoba ukumathathe SIFM and abantu naye bayithakazelela izinto ngihamba siyihlabela senza i-live bayayivotela khonokho kuyasitshengisela ukuthi bayayithakazelela lokuthi yake yaba ngu-number 1 okwamaviki elandelana kathi khonokho kuyatho ukuthi bayayithakazelela asiyobona la into engishoyo la.
Kumbe ubuqalisa yini?
Okay, bengivele ngihlabela nje kodwa le album esimileyo album yokuqala engirekhode ngiyedwa bengike ngifithele amanye ama-artist but this is the first project eyokuqala nini ngiyedwa njengo-Lorraine Maplanka. So kulelo dalade kulemakadunyiswe lenye ethiwa ngumakhadende kajesu it's a common song esayithatha nje sayitshintsha kancane ukuthi abantu babeyazi kulo Alpha and Omega but i-title yayithiwa ngu-For Your Faithfulness i-medley yezingoma ezaziwayo esazitshintshayo ukuthi zichase.
Unga
ungasitshela ukuthi kathi vele uLorraine Maplanka ngubani njalo kuyini okwenza uhlabele umculo lo egospel wokukhonza?
All right. ULorraine Maplanka Sithole, intombazane yakhulela kuBulawayo. ULorraine Maplanka Sithole ubizelwe umsebenzi, kodwa ningumiss Sithole yendile. Yendele ejaheni elihle elithiwa nguBlessing Sithole, onguye engisebenza laye kumaneja wami, nguye odirect izinto eziningi. Okwangenza ngahlabela umculo wegospel yikuthi ngiliKristu, ngazalwa kutsha, ngathi ngegazi likaJesu, and I felt it's the best way yoku-expressa ngokukhuluma ngonkulunkulu wami ukuthi ungibusisa kanjani. Kanjalo ukwenza njalo kuyaphakamisela labanye ababe belalela umculo wona lo, ngoba ukwenza njalo siyabe sibambisana ndawonye lomzimba kaKristu ukwenzela ukuthi abantu babusise.
Ungakahambi ungasihlabelela nje umculo uziphumela kwelakhe iphimbo direct?
mana ngihlabe.
Okay.
We're higher than the mountains. When the Lord sanctified me, singing glory, hallelujah, when the fire came down, when the fire came down, when the fire came down, singing glory, hallelujah, when the fire, when the Lord
sanctify
me.
Wow, hayi iphimbo elimnandi ngempela. Sifonile kakhulu ukuxoxa lawe Lorraine.
Ngiyabonga cha.
Uphayeme uyinkosi yezulu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo Lorraine Maplanka, umculi wengoma zokholo lwesiKristu, yena ophuma ngomculo othi makadunyiswe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga weziphathelane labesifazane.
Siyabonga ingoma imnandi ke, ingoma yokholo. Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. lanxa sekusobala ukuthi amabandla aphikisayo awasoze amanyane kukhetho lomnyaka ozayo, inkokheli zawo lokhu zisithi ithemba likhona. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje. Igama nguChris Gande Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.